Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 29 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano anoshanda akazvimirira okurudzirwa kudzika midzi munyika kuitira kuti veruzhinji vazive mamiriro akaita zvino. Veruzhinji vochema-chema nekuunzwa kwakaitwa maBond Notes. Vatambi venhabvu gumi nemumwe vakatamba zvinonwisa mvura vanosarudzwa muchirongwa chemasoka stars of the year. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anoshanda akazvimirira anoti anofanira kushanda zvakasimba kuti azeye neveruzhinji zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2018 kuitira kuti munyika muve neshanduko. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Izvi zvabvumiranwa pamusangano waitwa nemasangano anoshanda ari pasi pesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition pamusangano waitwa muHarare nhasi. Vachitaura pamusangano uyu Dr. Patson Dzamara, avanoshanda nesangano reOccupy Africa Unity Square, vati chave kudikanwa ndechekuti masangano anoshanda akazvimirira adzike midzi munyika yose kuitira kuti veruzhinji vazive mamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika. Vadzamara vati veruzhinji havasi kuziva zviri kuitika munyika munyaya dzezvematongerwo enyika, nokudaro masangano anoshanda akazvimirira anofanira kuti ataure neveruzhinji kuti vagare vachiziva mamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo. Vati masangano anoshanda akazvimirira haachanyatsoita basa ravo rekudzidzisa vanhu nemazvo.
Tiri kuti masangano anoshanda akazvimirira akufanira kuti abatane aumbe chisungo chimwe chete maringe nekamiriro kakaita nyika. Ndo chekutanga. Chechipiri, tiri kutiwo masangano aya anofanira kunge ane nhaurirano inenge ichiitika pakati pavo nevemaparties, nendaa yokuti dambudziko remuZimbabwe nechekuita nezvematongerwo enyika.
Amai Rita Nyampinga, avo vanoshanda nesangano reFemale Prisoners Trust, vati chimwe chiri kunetsawo inyaya yekuti madzimai anove ndiwo akawanda munyika ari kutya kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika, kunyange hazvo mapato mazhinji achikurudzira kuti madzimai atore zvigaro sezvinoitwa nevarume.
Nyaya dzematongerwo enyika emadzimai anotya nekuti mune kukakavadzana nemhirizhonga. Madzimai mazhinji akakundikana kuita izvozvo nekuti hapana kwokuti vangazoende kunohwandira.
Mumwe mudzimai apinda mumusangano uyu, amai vembaizinyama, vatiwo vashandi vehurumende vazhinji vari kutya kupinda mune zvematongerwo enyika vachitya kuti vangangorasikirwa nemabasa avo. Vati zvakakosha kuti munhu wese ave nechekuita nekutongwa kunenge kuchiitwa nyika. Zvichakadai, vadzamara vati masangano anoshanda akazvimirira ave kufanira kutora danho rekuti ayananise mapato anopikisa kuti ashande pamwe chete pamberi pesarudzo dzemuna 2018, vachiti izvi kana zvisina kuitwa uye veruzhinji vasiri kunyatsoziva zviri kuitika munyika, ZANU PF inogona kungodzoka muutongi. Zvichakadai vaGeorge Makoni avo vanoshanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vati sangano ravo ratova mubishi rekuumba zvikwata mumatunhu ose zvichange zvichizeya nyaya dziri kunetsa munyika neveruzhinji.
Tiri kuenda kumaprovinces ese tichinoidentify maorganization ari kushanda ari ikoko akaita semacommunity based organizations echurch nemamwe akadaro vari kushanda panyaya dzeshanduko kuti upenyu hwevanhu huvandudzwe. Saka tiri kushanda navo pamwe chete kuti vange vachikwanisawo kupawo matambudziko avo nezvavanofunga kuti zvingagadziriswa, nekuti matambudziko anosiyana kuprovhinsi neprovhinsi.
Masangano anoshanda akazvimirira ari kuronga musangano mukuru muna zvita uri kudaidzwa kuti National Convergence Platform wakatarisirwa kubuda nezvisungo zvinobata nyaya dzesarudzo, mamiriro akaita upfumi hwenyika pamwe negwara raachatora panyaya yesarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA pamwe nemasangano evashandi nemasangano akazvimirira ari kutarisirwa kuratidzira mangwana achipikisa kuparurwa kwakaitwa mabond note nezuro nehurumende kunyange hazvo vanhu vari kuaramba. NERA nemusi wemuvhuro yakakurudzira vanhu kupfeka nhumbi nhema senzira yekuchema kumanikidzwa kwaanoti kuri kuitwa vanhu nehurumende kutambira mari idzi. NERA yaive yakarongwa kuratidzira uku nechitatu chesvondo rapera, asi mapurisa anonzi akavarambidza kupinda mugwagwa. Tabata mutauriri webato reMDC Tivao Betigutu kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu.
Mangwana tine takarangana nenyaya yekuti mabond notes awa manikidzwa vanhu kuti matorei mashandisei chete kiwo ari kunze kwomutemo, vanhu vasinga made, kwete vanhu havasi kuda bohwo yaramba. Saka tinenge tiri mukatikati nenyaya dzedhemo iyoyo, nokuti isu tiri bato revanhu tinomirira zvido zvevanhu. Saka hongu inotsigira ichipindura mubvunzo wako ndichiti sebato reMDC inotsigira zvakasimba zvakasimbarara chaizvo 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 nyaya yedemonstration rinenge ririko mangwana 30 November.
Pane zvichashandurwa here vaGutu nekuratidzira kuti tiona kuti bond note ratopinda nechakare mumusika?
Nyaya iripo ndeyekuti ndinoda kuti vatenderi vazive kuti kukwira gomo hausende mara. Tose tinoziva kuti hurumende yeZANU-PF inotungamirirwa naPresident Mugabe ndeyeutsvanyiriri ndeyehumbimbidoga. Zvino isu sebato rinoda zvekuita politiki dzerunyararo tichiita mademonstrations edu parunyararo zvakatsigirwa nesection 59 yebumbiro romutemo, ticharamba tichipa puresha pachihurumende ichochi chava Mugabe kusvika chabvuma kuti povho yaramba. Kuti vanhu ndoda kuti vazive kuti kana tichiita nyaya dzemademonstration iprocess yedemocratization. Saka tinoona pari zvino kuti zvinobatsira. MaChina vakati ivo rwendo rwe 1000 miles runotanga nestep imwe chete. Saka isu mastep edu atatotora awanda takumberi kukumberi. Toda kuti vanhu vasaora mwoyo.
Svondo rapera kuratidzira kwakakundikana mushure mekunge mapurisa arambidza kuti vanhu vapinde mugwagwa. Rwendo runomawirirana here nemapurisa?
Mapurisa isu takamapa tingoti chiziviso na ringine posa public order and security act. Mapurisa sokuziva kwangu ndichava mipo kudai newejonga nhasi handina kumbonzwa ripoti yokuti varambidza vanhu kuti vaungane mangwana vachiita demonstration murunyararo. Saka tichaenderera mberi tinoda kuti vatereri vose tichivakurudzira vakateerera kudai panhepfenyuro yevanhu yestudio 7 vauye muwandu hwavo vasangana nesu chifamba chiita peaceful demonstration murunyararo. Demonstrator tichiti mabond note awa hatidi mari yebepa, hatidi mari yenhema, tinoda mari chai chaiyo inotenga.
Koiyo nhasiwo muHarare imomo makamira sei nenyaya dzemapurisa?
Unoziva nyaya dzemapurisa jonga, mapurisa agara yatova zhira yavo kugara vakamayiwa murodhi. Saka tinovaona hedu yaita tichivaona tatobvupindawo muguta izvozvi tichivaona vari pose pose pazvimakona vakamiramira nemabaton stick avo.
Vanga vari mutauriri weMDC Tivao Betigutu vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, Mutungamiri wenyika Robert Mugabe vari kutarisirwa kusvika kuHavana kuCuba nhasi kunobatana nevamwe vatungamiri wenyika dzakasiyana siyana pakuchema vakambova mutungamiri wenyika yeCuba vaFidel Castro avakashaya nemusi wemugovera. VaCastro munhu anga achiremekedzwa zvikuru nenyika dzichiri kubudirira idzo dzavakabatsira zvikuru kurwisana neutongi hweudzvanyirire. VaCastro vakapinda muutongi muna 1959 mushure mekupidigura hurumende yeudzvanyiriri munyika yavo ndokuzosiya chigaro mugore ra 2008 apo pakapinda munin'ina wavo vaRaul Castro pachigaro. Cuba neZimbabwe inyika dzinodyidzana zvakanyanya zvikuru uye vanhu vakawanda veZimbabwe vakadzidzira mabasa akasiyana-siyana kuCuba anosanganisira vana chiremba nevarairidzi. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri mumiriri weZimbabwe kuCuba vaIgnatius Mudzimba nekuti vanga vasinganhongi nhare yavo. Vagari vekwaMutare vari kunyunyuta zvakanyanya nekuunzwa kwaitwa mabond note vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvisiri kudiwa neveruzhinji rweZimbabwe. Mutoro wedu Naulo Edamoyo anotipa nyaya iyi.
Vakawanda vanoti mabond notes aya achakonzeresa kuti munyika mushaikwe zvinhu zvakakosha sezvo mari iyi isingakwanise kutenga zvinhu kunze kwenyika. Kunyange hazvo hurumende ichiti huremu hwebond note hunoenderana nedhora rekuAmerica. VaMaxwell Chimete, mugari weMamutare mumusha weHobe House. VaChimete vanoti havana chokwadi nezviri kuvimbiswa nehurumende kuti mari iyi inoenderana nedhora rekuAmerica nekuda kwekuti chakatanga ndichakachenjedza pavakamborasikirwa neimwe mari mumakore apfuura.
Todi kuona babhozi takabva taita marovhu marombe bhozi mari dzedzi dzakanyura dzakawandisa mabhengi tikati munhu anga asedza 19 years ana kana cent kana chanana benefita newa iyo ndo anotora mari oisa kudze kwenyika ondoita zvinhu zvaudze kwenyika. Saka todi kuona pari kana vanhu vacho vese ngavabva vabva kuti hatichadi kudzwa chinozvapi.
Mumwe mugari wemumusha wesakubva kwaMutare vaCrispin Chiwata vanoti kuvapo kwemabond notes zvisine nekuti veruzhinji havadi zvinopa kuti vafunge kuti pane chitsotsi chiripo kubva kuvakuru vehurumende.
Mabond notes takatarisa pane nguva tinoona kuti imari yekuda kubata vanhu kuti vanhu vaite kunge zvinhu zvakanaka zvisina kunaka ba. Saka tinoona zviri zvinhu zvekuti kuedza kusvaga kukambena kuti vanhu varasike vati tichazozva kuti zvinhu zvofamba sei.
VaPeter Mangezi vekuZimunya kunze kweMutare vanotiwo havatodi kunzwa nezvenyaya iyi kunyange hazvo mabond notes aya atovepo.
Inini hangu zvemabond notes zvaina ndinoda kutombozvinzwa zvangu because aiwa ndatoshaya kana nechekutaura tinomaona mabond notes tinomaona.
Sekuru Silas Mangwiro vekuPenhalonga vanofananidza mabond note nemabhera cheki akambodhindwa nehurumende makore mashoma apfuura zvikapa kuti veruzhinji varasikirwe nemari dzavo mumabhanga.
Mabond notes aya kaya tiri kuona seakafanana neitsibhera secheki yakangofanana neiyai yakamboya 2006 iya ikaparadza nyika. Saka nanhasi ndo yavari kuda kuti introducera kuti ivo varambe vaine mari yakawanda sevanhu vagara vaine mari, isusu todzokeswa mumari isikashandii, mari inoita kuti kana kuti musherufu chamo chamo unonga uchitenga tishu uchitenga kana makondomu kana inonzi toothbrush. Last time inini muna 2008 muyamo ndakapuwa pay salary yangu ndichienda kunopinda matimu kudaiwa ndakasvika matimu ndichiwana mari yangu ichiafodha kutenga toothpaste netoothbrush.
Asi muzvina bhizinesi uyezve vari mumiriri wedanga mvura Chikanga mudare reparamende kubato reZANU PF vaisa Mufumi vanoti kunzwa kwemari iyi kuchapedza matambudziko ekushomeka kwemari yekushandisa munyika sezvo vamwe vange voburitsa madhora ekuAmerica kunze asisazodzokere munyika. VaMufumi vanoti mabond notes nekuda kwekuti anongoshanda muno chete achamisa mikoto yevaya vaizohodha madhora ekuAmerica pakutengesa tunhu tusina maturo muno. Kunyange hazvo mabond notes akatanga kuvapo nemuvhuru achitarisirwa kupedza matambudziko ekushayikwa kwemari mumabhanga mazhinji mune mitsetse mirefu vazhinji vachitarisirwa kutora madhora makumi mashanu chete pazuva pasvondo vachingobvumirwa kutora mari isingapfuuri zana nemakumi mashanu emadhora pamunhu. Gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangudya vanoti bhanga ravo harizi kuzoisa mari yakawandisa muvanhu sezvo vari kuzoshandisa mari inoenderana nevakakwanisa kuwana kune rimwe bhanga rekunze sechikwereti. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi manomwe nevatanhatu vakaurayiwa pondege yakanga yakatakura chikwata chenhabvu chekuBrazil yakarovera usiku hwemuvhuro kunze kwenhandare yendege yeMedellin kuColombia. Mukuru wemapurisa muColombia, Brigadier Jose Gerardo Acevedo, vati vashanu vevanhu makumi masere nemumwe vakanga vari mundege iyi vapona. Vanhu vakawandisa vanobva kumaodzanyemba kweAfrica vanonzi vakasvika muItaly nezvikepe mugore ra2016 apo dambudziko repekugara nehupoteri muItaly riri kukura. Italy yatarisana nedambudziko revanhu vatsva vari kusvika munyika iyi kubva pakaturwa chisungo muna kurume pakati peEuropean Union neTurkey chekuderedza uwandu hwevanhu vari kutama vachienda kuGreece. Bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nezuro rakaparura mari yemabondnote iyo iri kutambirwa zvakasiyana-siyana munyika. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Zimbabwe iri kuda kuedza zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika dzepasi rino zvekuregedza kushandisa mari yekune dzimwe nyika, zvikuru dhora rekuAmerica ichishandisa mari yayo. Asi mabondnotes akaparurwa aya anenge asina kusvika zvakanaka. Vanoita basa rekuchinja mari vanonzi vatotanga kuitengesa pamukoto. One bond note rinonzi riri kutengeswa nemarandi gumi uye madhora anodarika gumi nematatu ekuAmerica. Asi mutedzeri wemukuru wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe vakalisto Jokonya vanoti vemabhizimisi vari kutambira mabond notes aya nemufaro.
Mari basa rayo ndorokubatsira vanoti muchirungu exchange uchitenga zvaunotenga. Saka mabhondi aya auya kungobatsira kuti titenge zviripo, ndozvatiyangoitawo nawo. And I think ndo zvikuru zvatingangotaura pamusoro pakuti it's a medium of exchange.
Panyaya yekuti zviri kuitwa neZimbabwe zvekuda kuedza kushandisa dhora rayo zvakafanana nekufa uchimuka, sezvo zvisati zvamboitika, vaJokonya vanoti zvinokwanisika.
Blessing Zimbabwe inotanga zvinhu zvakawanda. Handisi kuda kuti yakatanga nezvakanaka kana nezvakaipa, but inotanga zvimwe zvinhu.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Chimutashu vanotenderana navaJokonya.
Iye zvino vari kuenda vachinowana kuine mabhondi nosuwa yavo unotora vokwanisa kunotenga chingwa chevana vokwanisa pane panguva yapfuura iyi panga pasitomborina kana chachiripo.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti kuparurwa kwemari iyi kuchapawo kuti madhora ekuAmerica ashayike, zvichapa kuti zvinhu zvitange kudhura muzvitoro. Vamwe vanoti izvi zvatotanga kuonekwa zvichiburikidza nekunetsa kuri kuita mafuta ekufambisa dzimotokari. Asi vachimutashu vanoti mari yekuAmerica yange ichishandiswa zvisizvo uye iko zvino inenge yave kuwanikwa nevemabhizimisi vanoda kutenga zvinhu kunze. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti sevashandi havasi kutambira kuparurwa kwemari iyi uye vari kuzoratidzira.
Vashandi vari kuti mari haimere mumiti semichero. Nyika haisi kushungurudzika bedzi nenyaya yekuti mari dziri kushayika mumabhengi, asi nyika iri kutoshungurudzika nenyaya yekuti upfumi hwese hwenyika, marongerwo awo hwose haana kumira zvakanaka. Nyika iri kurwara paupfumi hwenyika. Saka iyi nyaya yekupinza mabhondi notes haipedze dambudziko guru rokushayikwa kwamabasa, dambudziko guru renhamo.
imwe nyaya iri kunetsa inyaya yekuti mari yakaparurwa iyi iri pamutemo here. Magweta anorwira kodzero dzevanhu uye vemapato anopikisa vakatokwira kumatare vachipikisa kuparurwa kwemari iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakashandisa masimba avo vakadzika mutemo unoshanda kwemwedzi mitanhatu kuti vaparure mabond notes aya. Asi vanokokera bato reMDC team dare reparamende vaInnocent Gonese vanoti zvakaitwa navaMugabe hazvisi pamutemo. Iko zvino dare reparamende riri kuenda kuvanhu kunovabvunza nezvekuparurwa kwemari iyi. Izvapa kuti vamwe vati uku kuyeuka bako mvura yanaya. Asi vaGonese vanoti havo zvakakosha kuti vanhu vape pfungwa dzavo.
Vose kana vakaenda kupublic hearing vanonopa pfungwa dzavo. Akapedzura kungorekodzwa zvoita for posterity. Vanhu vakati zvakati asi vakaenderera mberi. Zvokuchinja kana kusachinja akamuzvisira kuparamende. Asi vanhu ngavaendopa pfungwa dzavo.
Nyanzvi munyadzo zveupfumi dzinoti nyika inofanira kugadzirisa nyadzo zveupfumi kwete kungoparura mari yakaita semabond notes. Asi kuti mabond notes aya achashanda sezviri kuparidzirwa nehurumende. Aiwa, apa ndipo panonzi navana Sorojena vaiva rere havo muhapwa dzemakomo, totenda maruva tadya chakata. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Munhau dzedu dzemitambo. Zvikwata zvenhabvu zveCapes United neFC Platinum zviri kurwira zvakare mukombe weCastle Lager Soccer Star of the Year zvichitevera kusarudzwa kwaitwa nhasi kwevatambi gumi nemumwe chete vakaita mashiripiti gore rino. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makepekepe nekugona kunenge kudada. Dzine vatambi vatatu pachikwata chega chega kusanganisa Leonard Tsipa na Walter Musona avo vari kutarisirwa kurwira mukombe mukuru uyu. Tsipa asarudzwa pamwe chete na Ronald Pumbidzai pamwe na Hardlife Zirekwi pavatambi vabva kuma Green Machine avo vari kurwira mukombe wakakosha uyu. Pumbidzai anoti anokodzera kuve pavatambi gumi nemumwe chete ava achitarisa matambiro anofadza akaita gore rese.
Ndoti pangu ndakaita. Yeah, I did my best.
Kunze kwaMusona, chikwata cheFC Platinum icho chakatorwa mukombe weLeague pamuromo neCapes United china Winston Mango nembati wepagede Petros Mari. Vamwe vatambi vasarudzwa vabva kune zvimwe zvikwata vanosanganisa Liberty Chakoroma weNgezi Platinum Stars, Clement Matau we Chicken Inn, Gift Mweti we Wange, Peter Mudua we Highlanders, pamwe na God Knows Murwira we Dynamos. Kunyange hazvo vatambi ava vasarudzwa nhasi, achatora mukombe mukuru we Soccer Star of the Year pamwe nevaviri vachamutevera vachaziviswa pamabiko achaitwa neve Delta Beverages mukupera kwesvondo rino. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaInnocent Mushambi vanoti vachitarisa pavatambi vasarudzwa ava vari kuona Tsipa ari pamberi pavo vese.
Leonard Tsipa matambiro ake neeji yake zviri kushamisa vanhu vakawanda. Taitofunga kuti aretire izvozvo. Zvakutotishamisa kuti abva nekupe. Ndiye anobatsira Capes kusvika paire zvino.
Tsipa ndiye zvekare ari kutungamira pazvibodzwa muPremier Soccer League mushure mekukanda zvibodzwa gumi nechimwe chete, chimwe chete kudarika Gift Mweti weHwange. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaPaul Mushamba vanoti vanoona Walter Musona weFC Platinum ari iye anofanira kutambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year.
Ufunga kwangu ndi Walter Msono mbana iweza atamba bora gororuner. Anu deserve something.
Soka star of the year anopiwa zviuru zvitanhatu zvemadhora. Asi zviri pachena kuti Lloyd Chitembwe ndiye achatora mukombe wemurairidzi akashura mare mushure mekutora mukombe weleague neCapes United kwapera makore gumi nerimwe chete maGreen Machine achitambura kuita izvi. Murairidzi wegore anotambidzwa madhora zviuru zvitatu senzira yekuyemura zvaakaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu che live talk che the connection na 8 pm nasi tiri kutarisa nyaya yekuparurwa kwema bond notes uye zvazvinoreva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi tumirai number dzenyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Iye zvino tokupai kambo Jiti Jive kubva kuBundu Boys. Zora ndangariro kambo Jiti Jive kubva kuBundu Boys. Sezvongo yedu yapera ragaiti mbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Masangano anoshanda akazvimirira okurudzirwa kudzika midzi munyika kuitira kuti veruzhinji vazive mamiriro akaita zvinhu. Vanhu vakawanda vonyunyuta nekuunzwa kwemabond notes munyika. Nyanzvi dzenhabvu gumi neimwe dzinosarudzwa muHarare. Asi achakunda vose achaziviswa mukupera kwesvondo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Anokuoneka ene mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndekusiyamina Chris Gande.